Chiri kuitika pablessing ndechekuti hatisi kutesta vanhu vaya vanenge vari kunzi vane cholera. Sezvatinoziva kune zvimwe zvirwere zvakaita sana typhoid zvinokwanisa kunge zvichiitawo kupresenta the same way secholera, manyoka, mudumbu nezvimwe zvakadaro. Saka chiri kushota apa kuti vanhu vatestwe, vaitwe maconfirmatory test. Kana tiri kufunga kuti tine mapositive cases around vamwe vanozobatira chirwere, then we should be counting those cases, the vanhu vari kufa around that person are confirmed as cholera, kuitira kuti tive nemaaccurate numbers. Because 71 seems like a very low number compared kune mamwe maestimates atiri kuona. It would be good if it was true that it's only 71 people who are fine cholera, but the reality is I think the numbers are much higher, and that should make all of us alarmed and do more kuti cholera isaramba ichipararira.
Saka muri kuti zvakakosha kuti tinyatsoziya uwandu hwacho chaiwo chaiwo.
Hongu blessing zvakanyanya kukosha kuti ngatinyatso kuva ne an accurate number. Vese vari kususpect kuti vane cholera ngavatestwe, tinyatso kuziva. It might be a case yokuti test kits and zvimwe zvakadaro zvinotora nguva, especially kumaruwa. But ngatitsvage means dzekuti at least masamples anga ari kucollectwa at all times, and then that be used as a reference. Chandiri kuona kuno kuAmerica blessing nyaya yeCovid, you know, vanokwanisa kuassessa kuti mucommunity iri kupararira zvakadii through kutesta mvura iya inogezwa nevanhu vachiona kuti burden yeCovid yakamira sei. So we should be looking at my methods ekuti tive nean accurate way yokuti vanhu vabata cholera vangani.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Kana vashandisa zvimbuzi, ngavageze maoko nesipo nemvura yakachena. Kana vari kubika nekusuka michero nezvimwe zvikafu, mvura iyoyo ngainge yakachena uye inge yakabhoiriswa kana kudziiswa. Totizve magathering akati wandei wandei, kana kuri kundufu, mawedding nezvimwe zvakadaro kumachechi, vanhu vanofanira kunge vachifunga nenyaya yekuti cholera haisati ichiri kupararira. Saka vanofanira kunge vachiita mamezures iwayo eutsanana kwese kwavanenge vachisangana, kuitira kuti cholera isaramba ichipararira.